Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingana lichona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewetshilela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wemugovera kurume 14 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Rachel Tho ndiri muWashington DC. Ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Bato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu.
MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwekuvandudza bumbiro remitemo yenyika.
Asi mwari munoda kuti tisinwe tiendepi chimbosvinwaiwa necorona muzwe kurwadza kwazvinoita.
Imwe nhengo yeZANPF inokachamadzwa vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yedu yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Munyori anoona nezvemitemo muMDC inotungamirwa naNelson Chamisa vaInnocent Gonese vanoti havasi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Mashoko avaGonese anouya mushure memusangano wakaitwa nezuro nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vavo mugungano rePolitical Actors Dialogue. Sachigaro wekomiti yezvemitemo muPollard Professor Lovemore Maduku vakaudzawo vaMnangagwa nezuro kuti nhengo dzePollard hadzisi kufara neurongwa hwehurumende hweConstitutional Amendment Bill No. 2. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remutauriri wavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga ichinetsa kubata. Asi ngatinzwei hurukuro yataita navaGonese.
Bato ravazhinji rinoita zvido zvevanhu tinopokana zvikuru nepfungwa dzakaora dziri kubva kuZanupiwu. Tinofanira kuyeuka kuti pabumbiro ratiinaro rakaitwa paine makakatanwa vasingadi kuita bumbiro revanhu. Pari zvino tichada kuisa wiriyana nemaitirwo azviri kuitwa nekuti nyaya yebumbiro remutemo wenyika harisiri nyaya yezvemapadhi ematongerwo enyika asi inyaya yeveruzhinji. Tikatondedzana vanhu vakavhotera bumbiro ronga vakawanda chaizvo naisisi bato ukana zvakanyanyisa nepfungwa dzaunzwa neZANUPF uyezve zvavaroda kuunza zvacho ndezvekutidzosera kumashure kwatakabva kwatanga tiine mutungamiri wenyika anenge achipiwa masimba akawandisa kuita samadzimambo kana maembara ekare kare ekuzatarisa zvinyangwa zvacho zviripo nezvekubvisa masimba kubva kuna mamwe mapazi pamaoko emunhu umwe chete. Ngatitarisei panyaya yedu sarudzo kwama dzadzi ematare makuru esupreme court neconstitutional court zvabuda kubviswa muprocesi yakajeka inenge ichionekwa nemunhu wese vanhu vefika kumainterview zvinzi vanhu ngavangodomwa nemunhu umwe chete anenge ari nemutungamiri wenyika. Tatarisa zvakare pasarudzo dzanga dzichida kuitwa kubva muna 2023 tainosarudza mutungamiri wenyika nevateedzeri vake vaviri taizotibatsira kuti kana pakaitika chinenge chawanika kune mukuru wenyika tozoka changa achizomutsiya ndeupi. Izvi zvekuti ngatidzoterei kuti mutungamiri anosarudza vanhu vake vaanoda uyezve kana akabva pachigaro bati rake rosarudza munhu wanobata inge pachigaro singaindi kuvanhu hazvina nematura hazvina nemusereisi masimba eparamendi akuda kutorwa.
Ndeapi matanho amuri kutora vaGonese sebato kuona kuti izvi zvamuri kutaura izvi zvamuri kuda zvacho zvabudirira?
Zvatichaibva kuita ndezvekuti tibatanidze ruzhinji rwese rwezimbabwe kuti ite chinhu chimwe chete
ZANU-PF ine uwandu wakadarika wenyu imi mudare reparamende. Saka kupikisa kwenyu uku kungabudirira sei imi muri vashoma mparamende.
Ndizvo ndakanangura zvida kuti imbiro kana richishandurwa hakungoita kuti vakawanda ndivati. Panodiwa National Assembly panodiwa 180 vachadzingira kushandurwa kubumbiro. Musenate inenge ichidiwa zvakare 2/3 inenge ichifanisa kuita 54-1 out of 9. Sikati vatakaona zvinhu zvikwapira zvanopiza yakachaiwa manumbers iyo. Nikutovawo vanenge vachizoitawo pfungwa zvishoma nezvishoma nanoti zvanopiwa navabvudzi kufunga. Asi vamwe vanozopotawo vachingofunga vakaregera kuuya kuparamendi. Kuti vakwanzirisa mukatarisa mumagwaro kune nhenge zvichidzidzisina mutouya zvekuti vakatotira pasa vakaita zvekudiridzira vakati achaita vanhu 180 asange vasingasviki. Kadzikuti isusu tada kuonesawo vamwe vabii vedu chaivo tatigira zvinhu zvisina maturo sobhati kana zvikadaro kupikisa kwedu kunobva kutibatsirawo kuti tisazita zvinhu zvakadhakwa kubenji.
Munoona here vamwe venyu muZANU-PF vachikupai nzeve panyaya yakadai tichitarisa kuona kuti sebato vakanga vatowirirana kare kuti izvi zvinofanira kunge zvichiitwa?
Aiwa, hapana kuwirirana apa. Zvinongoitika nemukuru kuZANU-PF vanhu vabvudzi kufunga kana kupikisa ka hazvina kubva kubati katiesa tikaita muchosangana navo muparamendi havaurirani nezvinhuna kuitwa handimuhwe kari kutigira zvinhu zvakapfuta.
Munyori wezvemutemo muMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa vaInnocent Gonese vachitaura vari parunhare vari muHarare. Sachigaro weZANU-PF uye vari gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu nhasi vachiti vanofarira chirwere checoronavirus, vachiti chirwere ichi ishamu iri kushandiswa namwari mukurova nyika dzavati dzakatemera Zimbabwe zvirango. Amai Muchingurika Shiri vatiwo Zimbabwe iri kurwiswa neMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi muchinoi pamusangano wekuzivisa kuti hurumende yave pati nebhiri remutemo unobatsa vaimbove varwi vehondo yerusununguko, amai Muchingurika Shiri vakachamadza vanhu vakawanda pavati vanofarira chirwere checoronavirus icho chiri kuuraya vanhu pasi rose, vachiti Mwari ari kutsiva zvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzakaita seAmerica.
Coronavirus yauya iyi masanctions kai masanctions auya kunyika dzimwe dzinotiisira masanctions. Mwari wabva ati je wakuswera wari muZimbabwe kuzvinamba ikonomi yavo yakuchema handiti yedu iri kuvari kutichemedzwa. Trump ngaazive kuti haasi Mwari. Munoda kuti tisvinwe tiendepi? Chimbosvinwa iwa necoronavirus. Muzwe kurwadza pazvinoita.
Asi izvi zvashoropodzwa nemumwe mugari wemuchinoi vaJustin Munyaradzi, avo vati zvataura amai Muchingurika Shiri mucherechedzo wekuti vatungamiri vehurumende havazive zviri kuitika pasi rose uye havazive kuti ivo vanogona kurwara nechirwere ichi sezvo chisingasarudze.
chirati zvekuti tarisa kuti isusu kutungamirirwa wedu hausi kuziva hauna gwara rekunyatsoziva tinopasi kana tichirarama tinofamba zvino njozi yawirwa nevanhu kuuroko injozi inokwanisa kungotiwira kuti kuAfrica ende Zimbabwe ipatikura saka wakaona mutungamiriri akaita saopa rutungamirira minister of defense watikutarisira kuti anofanira kunge achitipa gwara rekuchengetedzwa kwenyika kubva kune zvekunze nezvemukati zvinogona kutumira munhu iyeye ari kuratidza kuti havana ruzivo.
Amai muchingurika shiri vatiwo bato reMDC riri kuita misangano yekuda kupidigura hurumende pakati peusiku. Vatiwo bato reMDC ndiro rakatanga kuuraya vanhu nemabhemba munyika.
Tine threat, security threat iripo. Ndataura kuti MDC iri kuita masvati usiku takarara tichiuya kuno yakutopinda. Zvakare tiri kuona wane mamachete waya wari kuchema iko zvino takazosimuka sejoko kuti angati dhile nevanhu wanga vari maMDC anga ari kuuya achipinda isusu tatatopindwa wochibata mamachete zvonzi mazvona izvanopfa asi vamwewo varipo ndururani asi MDC anga yatipindawo futi.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kumutauriri weMDC vaDaniel Molokele kuti tinzwe pamiro yebato ravo panyaya iyi. Asi vaimbo vemutauriri webato reMDC vaJacob Mafume vati bato ravo harisi kuronga kupidigura hurumende asi kuti ZANU-PF iri kuzvipidigura yoga nekutadza kutonga izvo zvapa kuti munyika muve nenzara kushayikwa kwemabasa uye kushayikwa kwemari.
Bere kana roda kudya mwana waro rinoti ari kunhuhwa sembudzi. Nyaya yekuti vanhu vari kuda kupandukira hurumende inyaya yevanhu vane ropa rehumondi mavari. Ndiani angapandukirira chinhu chakapidiguka kudhara? Ndiani angada kuwisa chinhu chakawa kudhara? Chawiswa neuori nekuba nekutadza kutonga. Saka isusu hatina nguva yekurongera yakafa kare. Uyezve chawana mumwe achisekwi ungaseka chirwere chiri kune dzimwe nyika uchitadza kugadzira mushonga nezvidziviriro nokuti chirwere chakafanana nemvura inonaya kwese inongozouya kwese.
Panyaya yavanga vafambira amai muchinguri kashiri vati vaive vana chimbwido nana mujibha vachanga vopiwawo mari sezviri kuitwa vaive varwi verusununguko asi vati vanhu ava vanotanga vamboongororwa kuti ichokwadi here kuti vakanga vari vana chimbwido kana mujibha. Vamwe vanga vari pamusangano uyu vanosanganisira vaimbovesa chigaro vechidiki mubato rezanupf vapepurai togarepi negurukota remashonaland west amai muliswa chikoka. Ndakamirira studio 7 muchinoi ndini Nunurai Jena.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muguta reMontreal kuCanada vaPeter Mashiri vanoti vakabvunduka zvikuru pavakanzwa kuti mudzimai wemutungamiri wenyika iyi amai Sophie Trudeau vane coronavirus. Asi vaMashiri vanoti vakafadzwa kuona kuti hurumende yenyika iyi yakakurumidza kuzivisa pasi rose zvakanga zvaitika. Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata vaMashiri kuti tinzwe zviri kuitika.
Hazvakutyisa asi information zvayo vari kutraya kuti vaudze vanhu kuti zvinoita sei coronavirus. Saka ndozvatongokoshesa zvekuti tidzivirire kubatwa nayo. Uchaita kunge uchararama upenyu hwegonzo kaungoti unoudza kuti panze apo pakaipa saka hapabudiki. But unoda kuti uende kubasa ndotambudziko. Asi information zvayo iri kufamba kuti gezai maoko musati madya, gezai maoko pamuri kuenda kuchimbuzi. Zvese izvozvo zviri kuita zviri kufamba. But chinongozotyisa ndechekuti munhu akakosora wakutotya even kukosora kungori nomaongo munhu anokosora.
Tinoona kuti pasi rose rava kutoziva kuti mudzimai wemutungamiri wenyika yeCanada vabatwa vaine chirwere ichi checoronavirus. Mungaone zvakadai zvichiitika here kunyika dzakadai seZimbabwe?
Vaimbofa zvadaro kuti zvingaitike kunyika dzakaita sana Zimbabwe kuti munhu angatsanangura kuti mukadzi wemutungamiri wenyika arwara wakamira pai rurisani. utaura izu. Zinu wanzika hende kana izu zekuti utaura uti na umbo suduruga. Umbo suduruga uji. Uchenda kupi uchitichi. Na ito funga za mgeza anzo uti kumu kuziri nani. Patiri azina zumbuda kijiko. Kutunga tinda na amana na kuya zi na umbo suduruga. Bandozo uji wanezi tiziri leku paraza kwezi kwezi kwezi.
Zii shingazi zikwene Zimbabwe muma batiru arkuitua. Nyaya ii.
Zakatu wa ndepa kuti hiku kuparaza kwa zukuna kwa information. Zekuti zino buda pa jizirele kuti. Zakati doza itika uye zedi mwenyika. Nyaya ito wenge zingu buda zita zita uwa ndi mainda zita 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 zita. Zino tinezi kana kurukuna na nika zeli zita zita Zimbabwe. Mwanza kutika isu zuzuti buda pa chena especially zino zingu zita zita.
Kwa zimwe zvizvarwa zveZimbabwe zviri imomo muCanada makabatana here mukuedza kuona kuti denda iri ringarwiswe sei uyezve muchionawo kuti kumusha zviri kufamba sei panyaya yecoronavirus.
Pari zvino ndizvozvo zvekumuti tinenge tichingotaurawo kumaWhatsApp group kuda kumana chinjerirai ngwarirai kusvisai panza apa paipa nhasi hapana mwana wechikoro aenda kuchikoro maunivhesiti zana University of Mazu, University of Concordia. Hapana mwana ya ushukuru, haenda ushukuru. Makamba nizu, waruta, nyaze, quarantine.
Awavanga variva Peter Mashiri, vachitaura vari parunare vari ku Canada, na Marvelous Mslanganya uye we Studio 7.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mslanganya huye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai ndaizivei Manyoni vari muMount Pleasant muHarare avo vachange vari kutaura nesu pamusoro pedambudziko rechirwere checoronavirus uye vachitiudza kuti vari kurarama sei zuva nezuva. Tino kuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu. Mai Manyoni mungatiitsana nguro kuti semadzimai zvii zvamuri kusangana nazvo zuva nezuva imomo muZimbabwe takatarisa dambudziko iroro recoronavirus.
Takatarisana nedambudziko iroro hapana chatingakwanisa kubatsirika nacho ndochokwadi chekutanga pekutanga. Kwasi hurumende yedu inongotaura kungotaurawo kuti havangazonyarara pamberi pevanhu. Asi chinoitwa chaicho hapana. Kana gadziviro chaiyo iripo hapana. Tinodaro nauda kuti tinoenda muzvipatara kuti tichotsvaka mapiritsi efamily planning chaiyo haasikuwanika. Tikapangazowanika here chimwe chingaitika chinodzivirira chirwere chakakura kudaro. Madzimai muno mutitori padambudziko hombe rakakurisisa. Ende Zimbabwe yese hakuna chatingatarisira kuti tingabatsirika tinganyepa ipapo. Kungotaurawo chete muvanhu asi kuti tingati pane gadziviro iripo. Hatinganyeba kunenge kwangoparara kweZimbabwe izvi.
Tombotarisa nhoroondo yenyu imi samai. Tipewo nhoroondo yeupenyu hwenyu.
Ini ndine vana vatatu, 3 pachishona. Vana vandinavo vatatava zvakaoma handimbodi kunyepa tiche mazwi. Kare taitomboti mazwi ata apfuura akanga tirombotaura nenyu pamararamiro anga tiri kuita tichitomboti tinotsvaga raivhi. Tongoonawo kubika chero risina supu asi ezvinozvi pamararamiro andaa kuita izvinozvi nemhuri yangu tinongokwanisa kuwana hupfu 10 kg iyoyo ende tinotoravarira kuti iite kana 2 weeks asi tinenge taibika makuseni tozobika zvemanheru ende kubika kuseni kwacho nemanheru kwacho zvinenge zvakatooma nenhau yekuti kuti wane mavhegi acho chaiwo chaiwo tisingambotauri zveumwe muriwo vhegitebho racho chaiwo rine mashizha 4 aya handisi kukwanisa kuritenga ndakaomerwa zvekutosvika kuti unotangira papi uchienda kupi because riri kuita 15 bondi asi 15 bondi yacho iyoyo handikwanisi kuiwana nevana ezvo nevana 2 vanoenda kusikoro ndofunga ndakambokutaurira imeji yapfuura iyo tia vana vachangovhura tikati ndakutoplana kuendesa mwana kupi kumusha handina hangu kuzwa mwemusana kuda kuti ndikuona kuti kumusha kwacho zvakatoomawo futi ikoko kwazvinaomira zvakanaka sezvo hakuna kunaya saka takaomerwa semadzimai kusheuti ndinotangira pati unotongoti kumuka kwandingaita nekuswera inyasha asi kuti ndiwane cheuti ndinobikira vana chaicho chiri kundinetsa kutaura chokwadi kubasa kwacho kana kuti urambe uchiti kune murungu wako ndaomerwa ndaomerwa naiye arongotitarisa zvakaita nyika yese sezvo zvii dhora chairo nhasi $1 US tikarisa kubhondi nhasi riri pa 35
$45 cash. Kana iri eco cash riri pa 47. Saka handichazivi kuti tinorarama sei upenyu hwacho hwatoma. Kana iri sesipo yekugeza yaita angotenga green bar. Tiatengi masets na washing powder zvataita. Taangotenga green bar. Rinoshanda zvese kusuka, kugeza, kuwacha. Saka atizivi kuti tosvika kupi neupenyu hwakadaro.
Muri kubata mabasa api uyezve mari dzamuri kutambira dziri kukwana here tichiona zvamaa muri kutaura izvi?
Ah mari ezvinozvo tikachitara zvekukwana ka mari haisisina zvaichatoita zvachose. Wazinini pamurungu pandosenza ndinofenzera murungu mutena but ndinopiwa 900 bond. Asi 900 bond yacho haichatokwani zvachose because 10 kgs yehupfu izvo zvizvinhasi. Iwita 270 mupick and pay. Saka kuti ndichibatanidza zvese kuti ndinoda kudzika kwekuseni kwamasikati kwamanheru. Ah, zvichatoiti zvachose because mari yapera simba zvachose chose. Zvimwana anengada kukwira kombi kuenda kuchikoro. Vanenge vakunzinga vachigarirana kuti ndikwanise kuti ndizvimanage mbichani pati mamwe mazuva unotozongoguma wokunikana. Saka zviri kutondiremera zvekuti ndotosvika kuti ndodii tozvibatanidza sei. Woenda here kumusha kwacho hakuna kunaya. Ndogara kumaku kwacho mari yachaisukukana. Saka takaomerwa zvekuti handizivi kuti tinozvitaura sei pakurarama kwatirikuita.
Tombotarisa munzvimbo yamuri kugara. Mamuri kutaura imi kuti pane zvimwe zvirongwa zviri kuitwa imomo zvamusiri kunzwisisa. Zvirongwa zvipi izvi?
Zvirongwa zviri kuitwa izvi ndezve census. Iseni chizvarwa chemuZimbabwe ndakazvarirwa muno ndikakurira muno. Takangokura tichingozviziva kuti kana kuchiitwa census makore ese isusu vanhu tichaita tomboudzwa nomumwe munhu tinotanga kuinzwa paredio kana pamatv apazetv ichibuda kunzi kune census vanhu vari kuverengwa. But iye zvinozvi ndakangoshokwa last week musi weTuesday. So sangana nevarume vaviri nemadzimai maviri vachiti madzama mukasei ndikandamuka hangu mamuka woseyo. Zvikanzi tiri kuverenga vanhu ndikati kuverenga vanhu muri kuzama kuti kudii. Zvikanzi tiri kuita census. Ndikutadzawo zvinzwisisa because handina kukura ndichiona census ichitiwa muitirwo wairi.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu. Pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mfanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous nechirongwa chaunopakurira vatereri veStudio 7 nemugowera wega wega. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Tinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuita hurukuro navaDifadhuwe avo vari kuti vanetseka zvikuru nekutsvaga vazukuru vavo vana vehanzvadzi yavo yakashaya kare kare asi yakasiya vana vaviri mukomana nemusikana Justina naWitness Nyandoro. Vadhuwe vari kuti vanetseka kwazvo kuti vange vachiziva kuti vazukuru vavo vari kupi nekuti baba vevazukuru ivavo vanga vasingazivi zita ravo rekutanga, vakanganwa zita ravo rekutanga rababa asi vanongoziva kuti baba vavo vainzi Nyandoro. Zvino baba vacho vanonzi vakazoshayawo zvakare. Saka ivo vari kuti dai wawana pane vazukuru vavo kana dai vazukuru vavo vakafa vakaziva pavakaradzikwa vanogona kunge mwoyo yavo ichigadzikana. Nhasi tatitite hurukuro navo Vadhuwe, tinzwe zviri kuvashupa zviri kuvatambudza mwoyo mavo. Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu Vadhuwe.
Tinotenda baba Jonga.
Vadhuwe, ndanzwa kuti mune nyaya yemhuri yenyu yamunoda kuti kurukurewo nhasi muchirongwa chedu upenyu hwedu. Mungatiudza kuti nyaya ipi yamada kuti veruzhinji vanzwe kunzoko?
Ndine chitemo chiyakanyatsokutokura baba Jonga. Ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu. Ndine vana vaviri vehanzvadzi yangu, Justina nemunin'ina wake anonzi Witness Nyandoro. Hanzvadzi yangu yaigara kubuluwayo yakashayika mugore ra1994. So from kubva ipapo tikabva ndatorasikirana nevana vehanzvadzi yangu ndirikunyatsotovatsvaga. Handigoni kana kutokotsera chaivo nokuti handinyatsokutoziva kuti kwavari koko vari kurarama here kana kuti vari kufamba sei.
Hanzvadzi yenyu paya
shaika vakatora vana ndiani vadhuri
azoti akuti ada shaika zvakaitika ipo ndoti pave vana vakatora vana vechiti vari kuenda nawo kunovatsvagira nhumbi dzechikoro zvakazoitika ndokuti havana kuzodzoka inini ndikabva ndaenda kuBulawayo kwavaigara vaigara kuSt Peters kuSt Peters zvikazi vakatobva kuSt Peters vari kugara kuPumula kwavakazobva kuPumula ipapo ndikatowana Runhare zvanzi vakato baba vemwana vakatoshaikawo futi saka vana vakatorwa nemhuri yemurume saka tese zvazive kuti mhuri yemurume vari kubveti vatandiri kutiziva ifamili yakwanyandoro ndakatorwisa ndaa kutotsvaga vanhu vakwanyandoro kuti pane vanhu here vari kutoziva tikatsvaga zvese mumasocial network ndikambopinza nemumanewspaper kana hapana chatiri kuwana so chichemo changu chandinacho kuvanhu vezimbabwe vakateerera purogiramu iyi ndiri kutoti vedue ndapota ndibetsereiwo ndiri kutsvaga vana vehanzvadzi yangu upenyu hauna kurarama mushe nokuti handisi kunzwa mushe paupenyu because kana ndiri kutoziva kuti nyange kwavari kana kuti pane munhu anoziva kuti kana vari vapenyu ndinokumbira kuti vanditsvage vatibate kana vakashayiwa pane munhu anozviziva izvozvo ndinokumbira kuti andibate parunhare anditaurei kuti chii chaari kuziva nokuti ndizoona kuzorora pamweya pangu
baba vevana ivava mukuwasha wenyu ainzani zita rake rizere
zita rake rizere handisi kunyatso kutorirangarira mushe handisi kunyatso kutorangera chete tupo wake vai wanyandoro
pakatorwa vana vanga vane makore akadii vanga vakura zvakadii vadhuri
vana nguva pavakatorwa vaiva vadii nguva iyoyo because josi ndofunga nguva iyoyo aiva somewhere around vana 5 years witi aiva somewhere around vana 2 years because witi he was trying kutofamba nguva yachona aiva mudikidiki so zvandikutoziva kuti kwavari havasikana kumborangarira kuti kwana mbuya ndekupi kana kuti kwana sekuru ndekupi
mungava nenhoroondo here yekuti hanzvadzi yenyu yakashayika iyi vakasangana sei nemurume wavo vanyandoro uye ndinokumbira kuti mutaure zita raamai vawitness najostina
amai vawitness najostina zita ravo anonzi Setukile aishandisa senemu yakwashumba kana kuti Setukile Spanda pavakasangana kuBulawayo nokuti Setukile aishanda kuBulawayo nguva yachona ndoko vakazosangana ikoko so pamanyondoro anga asati aroora ndizvo zvakazoita kuti tisazonyatso kutoziva chaiyo chaa kuti kumusha kwake ndekupi dai ari munhu akanga aroora aitaitonyatso kutoziva kuti tiri kundotsvaga kupi kana kuti femiri yake iri kugara kupi so anga asina kuroora ndo zviri kuita kuti tonyatso tisaziva kuti ndepapi vatinovatsvaga vanavo
kana paine vane ruzivo nekune vazukuru venyu kana kungava nehama dzavanyandoro vanokubatai sei kuti vakuzivisei pamusoro penyaya
zvandinokutokumbira vanogona kunondibata parunhare pafoni yangu yerunhare foni yangu iri kuti 0044786569977 ndidzokorodze zvekare plus 4 4 7 8 6 5 6 7 9 9 7 7 vana vavo kana Josina ari kurangarira kana ari mupenyu ndofunga kuti ari kutoziva kuti amai vake aibva kuplumpt so kuplumpt ikoko ndiko kwandiri kubva kumusha kwedu kwandiri kubva ndichitsvaga vana va ndichivatsvaga kumusha kwangu ndikuplumpt vatiko zvino ndichitaura nemwe ndiri kulondon
aiwa tinotarisira kuti muchasangana nevazukuru venyu vadhuve mwari vakukomborerei
ndinotenda zvikuru because kakutoti kutowana closure chaiyo kuti tinonyatso kutoziva kuti chii chiri kufamba nekuti kakana chimbofamba chimborangarira kuti kodai vatiwe vana vari papi inyaya iri nyatso kuti ndishungurudza zvikuru so ndinotenda jonga tiritenda chirongwa cheichi chamuri kuita tinonyatso kutozviteerera zvikuru tinobetsera vanhu vakawanda tinotenda nongoti keep on the good work tinotenda zvikuru
maita basa vadhuve
thank you
manga makateerera kuna vadhifa dhuve vari kutsvaga vazukuru vavo Witness najostina nyandoro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. MDC inotungamirwa naNelson Chamisa inoti haisi kufara neurongwa hwehurumende hwokuvandudza bumbiro remitemo yenyika. Imwe nhengo yeZANPF inokatyamadza vanhu kumashonaland west ichiti inofarira zviri kuitwa nechirwere checoronavirus icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu dzanhasi paindaneti paww.voashona.com. Anokuonekai nemufaro manherano, ndini Ray Choto, ndiri muWashington DC.
Soku izika disenda baku VOA ndebele.